Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinotangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kugumbitu 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vari kufambirana nazvo asi zvavakapromisa kuti kune kuine mvura nekuine magetsi izvozvi kuno kuti hatina mvura. Izvi zvavaripromisa vanhu hazviri izvo zvavari kuita.
Zimbabwe inopinda muzuva rechina vanhu vachigara kudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi vakawanda vachinyunyuta. Zimbabwe Human Rights Commission inoti iri kushushikana nehuwandu hwevanhu vaongororwa kana vaine chirwere checovid-19 munyika kusvika pari zvino. Mutori wenhau weStudio 7 Nunurai Jena anosungwa nemapurisa muchinhoi apo anga achiita basa rake semutori wenhau panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yapinda muzuva rechina nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vasere muZimbabwe uye kuuraya munhu mumwe chete Zororo Makamba. Chirwere ichi icho chakatanga kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu ezviuru pasi rose uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru makumi mana nezvisere. Italy ndiyo iri kutungamira pakufirwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nezvitatu, Spain ichifirwawo nevanhu vanopfuura zviuru gumi, ichiteverwa neAmerica iyo yarasikirwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu nezana, ukuwo China iine vanhu zviuru zvitatu nemazana matatu ane gumi nevasere vafa nechirwere ichi. Apo Zimbabwe yapinda muzuva rechina vanhu vachigara kudzimba senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Veruzhinji vari kutadza kutevedza nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus dzakaita sekugara pedyo nepedyo kana kuti social distancing, sezvo vari kugara vachitsikirirana mumitsetse yekuchera mvura pazvibhorani pamwe nekutenga zvinhu zviri kushayikwa zvakaita sehupfu muzvitoro. Godwin Mangozha anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda pamwe nemapurisa akawanda ayo ari kuona kuti vanhu vatevedza mutemo kuti vagare kudzimba dzavo havanawo zvipfeko zvinovadzivirira kubva kucoronavirus zvakaita semamask. Pavakaparura chirongwa chekuti vanhu vagare kumba, mutungamiri wenyika vayaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti hurumende ichaona kuti vanhu vawaniswa mvura kuti vakwanise kugeza nekugara kudzimba dzavo kuti chirwere checoronavirus chisapararira. Asi mumwe mugari wemuHarare vaThompson Lizwe anoti izvi handizvo zviri kuitika sezvo vanhu vari kuungana kuzvibhorani nekuti hakuna mvura iri kubuda mupombi.
Vanhu vari kufambirana nazvo asi zvavakapromisa kuti kune kuine mvura nekuine magetsi izvozvi kuno kuti hatina mvura. Izvi zvavaripromisa vanhu hazviri izvo zvavari kuita.
Vamwewo vakawanda varatidzawo kusafara nekuti zvitoro zvikuru zvakavhurwa zvakaita seOK mumisha inogara vazhinji kune mitsetse yakakura sezvo vanhu vari kuda kutenga hupfu nechikafu. Panzvimbo idzi vanhu havasi kutevedza nzira dzekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Mumiriri wemufako semunational assembly amai Susan Matsunga vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti vanhu vanogona kutevedza mitemo yekudzivirira kupararira kwecoronavirus kana vakapiwa mvura mudzimba kuitira kuti vasanoungana kuzvibhorani.
Zvakatoma taitarisirawo kuti kubva pakataurwa nemukuru wenyika kuti 21 days dzelockdown tichange tine mvura nemagetsi, but chiri kundishamisa ndechekuti hakuna mvura. Saka mawako acho tunogezo ni zuri kutone sani ya COVID-19 pandemic kutisunai peza se
asimuta uriri we Harare City Council va Mike Shideme vauza Studio 7 kutikanzuro yavo yawe kutora matano ekupawa gari mvura pamwene kuona kuti avaungani jitewira mutongo wakapiwa nedare pamusoro nemsuwe mvuro dare iri rakati kanzuro ya Harare neurumende kuburikiza nema pazi aro anoti rema duroba nema tunu nere mari anofanira kuona kuti vanhu vawaniswa mvura yakachena muguta reHarare panguva ino apo nyika iri kudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Izvo zvichitori mubishi kuronga kuti mapurisa ekanzuro anga ari pazvibhorani zvose zvinoshanda muno muguta. Uyezve tagara tine urongwa kuti mvura inge ichienda kuvanhu. Tine mabhauza atichaendesa nawo mvura kuvanhu. Uyezve tiri kuedza pendepa sepatinokwanisa kuwedzera mvura yatinochenesa kuti inge ichienda kuvanhu. Uyezve tichange tichiudza vanhu kunzvimbo dzinenge dzichiuya mvura kuti ndiko kune mvura. Kana tichinge tazoita yatinoti pachirungu demand rotation management, tinenge tichiudza futi vagari kuti mvura kwenyu ichange ichiuya mazuva api.
Mutongo uyu wakapiwa zvitevera chikumbiro cherimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association. Zvichakadai mapurisa akawanda ayo ari kutenderera chiona kuti mitemo yekudzivirira coronavirus iri kutevedzwa here, ari kuita izvi asina zvipfeko zvekuzvichengetedza kubva kuchirwere ichi. Mumwe mugari vemuHarare vaJean Spiri vati vanoona sekuti zviri kuitika izvi hazvina kukodzera vachiti mapurisa anofanirawo kuchengetedzwa kubva kucoronavirus.
Vasvika ivo havana kana protective clothing PPE iyo iya apo ndo mapurisa chakuchengetedza mutemo wangoti munhu ngaamire emita apart asi ivo havana ndo vari kutozvadza because pamwe abva kutaunduko vava nezvirori magumeta vakazara vachitenderera kwabva pamwe ndo kune COVID yacho iyoyo saka hariyaziva kuti anospreada ndiani ngavarambidzwe kufambawo futi ivo.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mukuru wemapurisa nehurumende vanokoshesa utano hwemapurisa uye vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti mapurisa achengetedzwe kubva kucoronavirus. Vati pane zvekuchengetedza mapurisa zvakaita semamask zvavakawana asi vakati hazvina kukwanira mapurisa ese uye pane urongwa hwekuti mapurisa ese awane zvipfeko izvi nezvimwe zvekushandisa kuadzivirira kuti asabate coronavirus apo anenge ari pabasa. Vanyati vazivisawo kuti kusvika pari zvino vasunga vanhu mazana mana nemakumi masere nevashanu vakatyora mutemo welockdown. Vati vazhinji vavo vanhu vaivhura mabhawa kana kutengesa hwahwa zviri kunze kwemitemo. Veruzhinji vari kuchema-chemawo kuti vamwe vemabhizimisi vari kukwidza mitengo zvakanyanya panguva ino uye vanoda kuti hurumende irange vanhu ava. Zimbabwe yakaita chisungo chekuti vanhu vambogara kudzimba dzavo kwemasvondo matatu senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Coronavirus yauraya vanhu vanodarika zviuru makumi mana zvisere pasi rose kusanganisira Zororo Makamba wemuZimbabwe. Munyika mune vanhu mazana maviri nemakumi mana nomwe nevana vakaongororwa kuti vane chirwere ichi uye vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu vakawanikwa vasina chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Commission inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vaongororwa kana vaine chirwere cheCOVID-19 munyika kusvika pari zvino. Commission iyi inoti vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevana vanonzi vainge vaongororwa kusvika musi wa30 kurume vaive vashoma zvikuru pachitariswa zviuru zvevanhu zvakapinda munyika kubva pakatanga chirwere ichi. Mugwaro rayakaburitsa nechitatu, Zimbabwe Human Rights Commission inotiwo iri kukurudzira hurumende kuti ipe dzidziso pamusoro pecoronavirus mumitauro yakasiyana-siyana kusanganisirawo mutauro wemaoko kana kuti sign language senzira yekuti veruzhinji vabatsirikane. Commission iyi inotiwo hurumende iri kunonoka kuita kuti kuongororwa kwevanhu kuti vane utachiwana here kana kuti kwete kuitwe matunhu ose emunyika kwete kuti kungoitwa muHarare chete. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vaive mukuru weZim Rights VOK Machisa vanoti vanobvumirana neZimbabwe Human Rights Commission kuti vanhu vaongororwa vashoma kwazvo pachitariswa vanhu vanopinda munyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tikatarisa vanhu vanofamba pazuva zvikuru vanopinda muZimbabwe nepamaboda pedu paairport kunana Bedbridge kunana Chirundi kunana Nyamapanda nekunana Forbes Border Post tinotarisa kuti tichiona vanhu vanopinda vakawanda chaizvo. Saka hongu ndinobvumirana neZimbabwe Human Rights Commission kuti huwandu hwevanhu vari kuteswa kana kuti vakateswa nedenda iri hwakanyanya kushomeseka chaizvo kusvika pakuti tingati isusu Zimbabwe ine huwandu hwevanhu kushoma-shoma pane vabatwa nacho vari kurwara nacho kana kuti vakatisiya. Saka hongu tinowirirana neZimbabwe Human Rights Commission pakuti huwandu hwevanhu vavo vakapinda muno muZimbabwe nepamaboda ipapapa hwakawanda. Tine kushomeka kwakawanda kwedenda iri muZimbabwe tichitarisa kupinda kwakaita vanhu muno muZimbabwe kumaboda ese nepamaairport.
Tinonzwa veZimbabwe Human Rights Commission vari kukurudzira kuti dai mitauro inoshandiswa mukushambadza nezvecoronavirus kana COVID-19 wawanzwa kusanganisirawo wemaoko wesign language kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunzwa nezvedenda iri. Zvinhu zvamungataurawo.
Tinowirirana zvikuru neZimbabwe Human Rights Commission nenhau yokuti mitauro yacho inenge mishoma. Ndinofungirawo kuti inhau yokuti iyo hurumende pacha zvayo yanga isati yanyanya kuisa muono wayo pamalanguage akabuda muconstitution yekuti munhu wese ange achiwana mashoko kwakasiyana-siyana achishandira mutauro waakasungunuka nawo. Saka vanga vasina kunyanya kuita pay attention kuzvinhu zvakafanana naizvozvo. Saka iyi ichenjedzo kana kuti iyambiro iri kubva kuZimbabwe Human Rights Commission zvedwe ngatiwanikwe tichicherechedza zvinenge zvatawirirana muconstitution kuti mitauro yakasiyana-siyana icherechedzwe nekukasira nokuti pachasvika dambudziko rakafanana nairori.
Tingaona here hurumende ichitorawo kurudziro iri kupiwa iyi neZimbabwe Human Rights Commission?
Ipfungwa dzangu vakandemere kuti paitika chinhu ichi, paitika nhamo iyi, vakuru vanoti toita maonera pamwe chuma chemuzukuru. Saka kana zvauya zvakaita saizvozvizvi, mhuri yeZimbabwe, mapato akazvimirira akangofanana naZimbabwe Human Rights Commission, vanokwanisa kupawo unjere hwavo kuhurumende kudai waro yakwanisa kutora nekukasira unjere ihwohwo kuitira kuti chii ramangwana redu rimire zvakanaka.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vakambowa mukuru weZim Rights vawake Machisa vachitaura vari parunhare vari muGweru. Mutori wenhau weStudio 7 Nunurai Jena asungwa nhasi muchinhoi apo anga achiita basa rake semutori wenhau panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Asi hurumende yakazivisa kuti vatori venhau vachange vachibvumizwa kuita basa ravo kunyange hazvo vachange vachishandisa makadhi avakapiwa gore rapera. Gweta raJena vakudzai Choga vanoti Jena atanga kusungirwa nyaya yekuti ari kushandisa kadhi regore rapera. Asi vati nyaya iyi yazochinjwa ava kupomerwa mhosva yedisorderly conduct. Asi Jena ari kuramba mhosva yaari kupomerwa iyi. Studio 7 aina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa munyika waPaul Nyati sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi vachoga vanoti Jena aiswa mumaoko avo kuitira kuti azomiswa pamberi pedare mangwana. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naRachel weStudio 7.
VaJena vanga vari kuferefeta nyaya paroadblock yavanga vachiti papane runyere kupero kuti mapurisa vanga vari kutora mabribe kumamotorists vanga vachifamba munguva dzakarambidzwa dzino dzeCOVID-19. Saka vari kuferefeta nhau kudaro vatadza kunzwisana nemapurisa awo anga achibvunza nezvemapepa avo ebasa. Ndobva vaenda navo kupolice station uku vazovatsanangurira nokuvaratidza mapepa acho. Mushure mokunge vakuda kuregedzwa kuti vaende vangozoshamisika vonzwa mapurisa ava kuvati matipuka. Saka vakuchajwa nemhosva inonzi disorderly conduct. Taenda navo kudare Muscat but kwanga kakavharwa. Saka vazovaregedza vachiti mozodzoka mangwana toenda kudare. Saka vari kumiswa pamberi pedare redzimhosva nemhosva yedisorderly conduct yokuti vari kunzi vatuka mapurisa.
Avanga vari gweta ranunura ijena wakudza ichoga vashitora pamashoko avatumira Ray Choto we Studio 7. Nasi tripende ramberi ne urukuro panyaye gadziriro iri kuitwa munyika nemakanzuru ne urumende mukurwisa chirwere checoronavirus. Muafrika, sangano re World Health Organization, WHO, riri kuyambirawo kuti hamuna michina yakakosha yekushandisa kana kuti maventilators. Chirwere ichi kana chanyatsokomba munhu anotadza kufema. WHO iri kukurudzira vatungamiri vemuafrika kuti vazvipire kurwisa chirwere ichi. MuZimbabwe gadziriro iri kuenderera mberi sezvo zvipatara zvanga zvisina kumira zvakanaka zviri kugadziridzwa. Kanzuro yeHarare ichibatsirwa neChina uye mamwe makambani emunyika yave kupedza kugadzirisa chipatara cheWilkins Hospital icho changa chambovharwa. Hurumende ichishanda nekambani yeSakunda iri kugadzirisawo nzvimbo dzekurapira varwere kuSt Anne's Hospital neRock Foundation Medical Facility iri kuMount Pleasant. Hurumende inoti yacherawo zvibhorani paparenyatwa hospital. Asi matambudziko pakugadzirira pakati pehurumende nemakanzuru anonzi achiripo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDC vanokutamburi nyoka uye gweta vari nhengo yezana PF vatinomuda ishe chinyoka. Totanga kunzwa kubva kuna vachinyoka nezviri kuitwa nemakanzuru ari pasi peMDC kuti zvakakwana here.
Kune local government. Local government yakasiyana nekunotonga vachamita. Local government inofona under Minister July Moyo. Ndivo vari kumanya-manya vachicoordinator maefforts local government. Zvinoshamisa kuti vanhu vanoti kana pane chinhu chavanoda kutsvaka mbiri vanotoka ichisiri in charge. Kana papa kuti hatina mvura mumacity council kuti isu hatina kana power yatinayo hatina chatinacho. But anyway, chakakosha ndechekudai ndafara kuti vari kuda kusimbirira pashoko randataura kuti ngatiregei kutendekana mumwe. Patakamira apa takaita, ngatitsvake hakuna nyika kana imwe ichaita response iri 100% perfect because hakuna unoziva chigwere ichi. We are learning as we go. Anditi nyika dzose, they are learning as they go. Hakuna kana one yanga ine formula. Ende hakuna kana wani nefomula yatigona kukopa. Pamwe pacharesheka, pamwe pachaitika zvinhu zvokuti toti maybe dai tadai. But isusu handiti chatinofanira kutarisa ndechekuti the most important thing is to get people well. Vamunangabva vakaita announcement last week vakatizvo magathering haamire. Asi vana vechikoro hatii tasara ne2 weeks ngavarambe vachienda kuchikoro. After 2 days vakadzoka zvi vakati bodo zvisizvine yanga ichiri right. Zvikoro ngazvichivhagwa handinozviona. Zvinoreva kuti mutungamiri usina basa nokuti vanhu vanoti kofaimaamafunze unongova focus on one thing kuti vanhu vanofanira kurarama. Ndozvatofanira kungoita iko zvinhu zvepoint scoring izvi zvokuti kune vakawana 2 million votes hazvina kana nebasa rose at this time. Zatimbotangai tamboraramisa vanhu after zvapera ichi todzikaza kuti mavhoti aiva mangani. Hapana kana munhu one une basa nazvo zvokuti hazvirapi hazviporesi munhu kuti chamisa kuwana 2 million votes not one day. Hazvina basa ichi.
Vatamborinyoka vasimudza nyaya yemakanzuru vachiti vachamisa havanei nechekuita nemakanzuro ari pasi pavajulai Moyo. Umunoti kudii nemashoko aya?
Vachamisa havane chekuita nemakanzuro nekuti bato ravanotungamira ndo bato rakapuhwa chitanda nevanhu vezimbabwe kuti ritungamire makanzuro. Saka nyaya iripo ndeyekuti tinofanira kutongobvunza kuti vakataura chokwadi here. Kana vakataura chokwadi ngazvipatara zvatiri kutaura izvi zvinoita 4 under macouncils anotungamirwa neMDC. Nguva yatiriyo inei inguva yedisaster. Kana iri nguva yedisaster takadaka zvese kuti ngative responsible semanagers tichitaura chokwadi. Vachamisa vakataura chokwadi kuti hatine macases gara takanga vanzwikwa kuWilkins Hospital and they turned out to be 2 cases. Saka hapana kunyeba kwavanga vaita. Nyaya iripo ndeyekuti pamashoko edu atinotaura ngatiregei kunyeba kuti ngatitaure chokwadi tiendesa nyika yedu pamberi zvinoita kuti senyika tutonodze mafiri zevanhu nemamiriro akaita zvinhu nekuti tigadzirise nyaya yemamiriro akaita kuti tiende mberi senyika titasana nedambudziko ratakatasana naro savanhu vezimbabwe.
Vachinyoka, makanzuru ari kukwanisa here kuti anyatsoita basa mambosimudza nyaya yemvura iyi?
Chokutanga chandoda kutaura panyaya yemakanzuru ndechokuti izvo kama mushitera zvataugwa nababava ndozvinotaridza kuti vanhu havanyatsoziva Zimbabwe makanzuru kuti makanzuru ose anotongwa neMDC iro dzondonhema makanzuru omutown hongu akatogwa neMDC but kune makanzuru mamwe azere kwedu mberi mugwagwa kuna kana MDC kana imwe saka makanzuru akati wandei local government inorana ose makanzuro omumatauni okumaruzevha iyo makanzuro omumatauni anofanira kupa vanhu mvura anofanira kukolekta svina anofanira kudi haasi kuita mabasa hatisi kuzviona mvura dzachona hapana hatisi kuona refuse ichikolektiwa saka sokuona kwangu zvine machallenges saka izvokumira tichiti ha isusu ndisiri kurana zvizvizvi hazvinoita zvinotibetsera chatinofanira kuita ndechekuti toita mushandira pamwe hurumende yavamunangagwa nemakanzuro ose anotungamirirwa nemdc neanotungamirirwa nezamtf togara pasi navadhilai mwoyo vanova ndo vanorana local government unit kuti hurumende inogona kutibetsera sei sezvavanofanira kuita vanhu ava ivo vamakanzura
vatamborinyoka
chandinda kungotaura ndoda kuti ndidzokere zvangu panyaya yatinayo mudariro apa ndanga ndichitaura ndichiedza kutaura nyaya yeloka standard kuti semdc takapuwawo chitsvambe nevana vezimbabwe tichitungamire makanzuro saka tine kodzero yekutaura nezvekuitika muzvipatara
anda makanzuro
asi ndanga ndidzokere zvangu kunyaya yeforeign currency nemvura yanga ichitaurwa chandinofumidzirwa chinodiwa panguva ino ende vachamisa vangu vachitaura vaita press conference nyaya yakudiwa panguva yatasvika neyanga irimo yekuti central government itaure nerbz tione kuti pawanikwa here foreign currency kuti tiite tikwanise kuita procure mawater chemicals anotirisa mvura vachamisa vangu vachitodai zvaikwanisika tambokwanisa kana kutirisa mvura kuti vanhu vapuhwe free water for the next 30 days nyaya iri kunoita ndeyekuti chenyika yedu mazuri atinoita tine dambudziko panyaya yeforeign currency saka papa ida kuti tiise musoro pamwe chete tione kuti pangawanikwa here foreign currency inoita kuti titirise mvura pawanikwa mawater chemicals kana tikatirisa mvura yedu tokwanisa kumbopa vanhu mvura mahara kuti tikwanise kuderedza dhenja yatasangana nayo nenyaya yechirwere ichi
valukutambori nyoka ndiwo mutevedzeri wemutauriri webato remdc manzwa kubva kugweta uye vari nhengo yezano pf vatinomuda ishe chinyoka vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7 munyori wenyaya pfupi wekukaroi Deft Murambwi anoti mabasa evanyori anofanirwa kupawo veruzhinji kuti vaite shungu dzekunyorawo mabhuku avo Safari Njema anoti panyaya inotevera
Murambwi anonyora mabhuku evana muririmi rweshona nechirungu kunyangwe hazvo Murambwi achinetseka pakufamba sezvo akaremara anoti izvi hazvimutadzisi kuita zvaanofarira kuita muupenyu hwake
ini ndiri handicapped maoko angu ane paralyzed saka kunyora kwangu ndinonyora mbichana neunyoro hwakashata saka kana ndanyora fungo yangu papepa ndopa mwana kuti achinyora manje zvinoverengwa nemunhu wose kuti pandinonotaipisa unotaipa zvanetseka kuti apa paida kunzi chii apa chii
Murambwi anoti rwendo rwake semunyori rwakange rwakaoma
zvekunyora zvei zvaitanga ndiri grade 5 but nguva iyoyo zvei zvakaoma kuti bhuku rako republish saka muna 2012 ndopandakautanga kunyora njiza inonzi self publishing yabva ipapo ndakaubatsirwa futi necouch fund that was 2014 ikandipaplishira mamwe mabhuku
Murambwi anoti zvinyorwa zvake zvinobatsira kurodza pfungwa dzevana vanozviverenga
pekutanga vana vangu vaifanira kurava vachiiti vakaona kana newspaper akarasiwa vanotova murava saka zvakatipa shungu kuti ndinyore tumabhuku utu
Murambwi anoti paainyora mabhuku ake aishorwa zvikuru nevanhu vachimuti munhu ane usimbe anongoda kugara ari pamba pasina zvaari kuita
vaishora vachiseka vachinditi kutamba nenguva nehunonzi usimbe munhu mukuru ungaita zvetubhuku ichocho achikona kuenda kumunda. Saka ini handia kuzvitsvaka nekuti ndakazva kuti havazivi kukosha kwebhuku.
Murambwi anoyemurwa nemumwe munyori wechidiki asati ava nemabhuku akadhindwa, Brian Chiwanza.
Zvinyorwa zvine chirevo kunyanya. Chirevo chacho chiri pakuti muupenyu chipo hachina nguva, chipo hachina zera, ende chipo chinouya nenzira dzakasiyana. Kushingirira, kuzvipira, kusaneta uye kuramba uine tariro rumwe rwerutivi runoratidzwa nemabasa ababa David.
Mudzidzisi wekutorwa nekunyorwa kwenhau paHarare Polytechnic vaAdmaya Masuku vanoti Murambwi semunyori ane ruzivo mubasa rake anogona kuwana pundutso kubva kuzvinyorwa zvake sezvinongoitika kunyika dzakabudirira.
Vanofanira kutsvaka dzimwe nzira dzekuti mabhuku avo akwanise kuti atengeswe, kwete muno chete asi nyangwe kune dzimwe nyika, nokuti mabhuku ese anonyorwa anonakidza.
Munyori ane mukurumbira munyika Ignatius Mabasa anoti Murambwi anofanirwa kuona kuti ashandisa madande mutande mukushambadza zvinyorwa zvake kuitira kuti zvizivikanwe nevamwe.
Mazuva ano ndinoona vanhu vakutozofamba mbiri nemukurumbira vazivikanwa kana kuti vanzwikwa nenyika kubudikidza nekuburitsa zvavainazvo paWhatsApp, vamwe vanoenda paYouTube. Zvinhu izvozvo muchaona kuti hazvirambire ipapo. Kana zviri zvinhu zvinonakidza, zvinokwenya vanhu pavari kuvavava, munoona zvatorwa, zvabviswa apa, zvaendeswa apa, pasina nguva vanhu vaakutobvunza, naimi iyeyu munhu uyu anombowanika kupi?
Murambwi uyo ane vana vaviri anonyora zvinoyemurwa neveruzhinji kunyangwe asina kupedzisa zvidzidzo zvake zveordinary level nekuda kwekurwara. Muzvinafundo Rubi Magosongwe vepa University of Zimbabwe vanoti kuva munhu anogona kunyora mabhuku anofarirwa neveruzhinji chipo chinoberekwa munhu anacho.
Wamataura David Murambwi asi wekutanga. Ndoda kukupai muenzaniso zvakare waElias Machemedzi. Akanyora bhuku rinonzi Sarauga. Riri kutaura nezvemwana mubvandiripo, mai ozorwira kuti anga achizopinda pazvigaro zvichienda zvakadaro. Chikonzero ndabata bhuku raElias Machemedzi Sarauga. Elias haana maolevo. Saka chandiri kutaura apa ngechekuti haisi certificate yeolevo. Kana certificate A-level, kana certificate ipi hayo inopa munhu pundutso kana kupa munhu chimiro kuno kudepartment kwedu.
Murambwi ane nyaya pfupi gumi izo dzinosanganisira dzinoti Stung by Wasps ne I Had Followed. Dzimwe makumi maviri hadzisati dzadhindiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Chirongwa chewomen's round table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi panguva iyo pasi rose rakatarisana necoronavirus. Zvongwedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inopinda muzuva rechina vanhu vachigara kudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus asi vakawanda vachinyunyuta. Zimbabwe Human Rights Commission inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vaongororwa kana vaine chirwere checovid-19 munyika kusvika pari zvino. Mutori wenhau Studio 7 Nonorai Jena anosungwa nemapurisa muchinoi apo anga achiita basa rake semutori wenhau panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda baku.